achanga achirara panze kubva nhasi zvichienda mberi zvichitevera kupwanyirwa kwavaitirwa dzimba nehurumende kumelford pasvika studio 7 musha wediamond park nhasi mangwanani vagari vemunzvimbo iyi vanga vari mubishi kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo uko zvigiredha zvichipwanya nekune rumwe rutivi amai sebhinzi raesango vati havachaziva pekubata zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa nehurumende iyo yauya iine magiredha maviri nemapurisa anga akapakatira zvombo kuzopwanya dzimba dzavo
hazvina kureruka tokurarama upenyu hwakaoma kamwana tiri masimbo parents tokurara tichishanda tichiita sei ndomisa mudhuru wangu just like that handina chimwe chandinoudzwa ozongodzwa nzimba yakupwanya at least because tiri munyika medu handiti etachipiwo mukana wokunzi chibvisa izvamiinazvo zvamakavaka tabvisa chero madoorframe ndoti ndikanga ndiri kusouth africa ndei nchikwata ndikaenda kubotswana ndei nchikwata ndamunyika mangu ndochema misodzo yakadai kudarika machemero andakaita ndiri kunyika dzekunze ndochema ndiri munyika mangu
amai ellen munyoro vati chavarwadza ndechekuti havana kumbopiwa nguva yekugadzirira kuti vabvise zvinhu zvavo uye vati panga pasina kubudiranwa pachena kuti masendi aya akamira sei
dambudziro rinorwadza dai vanhu vaiziva zvaoka vasati vavaka wongonzi regedzai kudii kuvaka kutoti munhu watombovaka kuzopazirwa wavaka ikabuda kwabva wongovatandidzira vanhu vasati vavaka vanhu vakatengeta mari nokuti mari iri kunetsa kutsvake
mumwe wevapwanyirwa dzimba vati rainos mushoriwa vati vakatengeserwa masendi aya neumwe mukuru wemuboka revechidiki muzanu pf varoger spote kunyange hazvo vaizviziva kuti masendi aya hasi ezanu pf vamushoriwa vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel garwe vakavanyepera kuti dzimba idzi hadzisi kuzoputswa vachiti vari kugadzirisa kuti dzigove pasi pekanzuru
minista vaiuya pana vagarwe vachitoinspekta zvinhu zviri panapa izvi vati vakati tivakai mastenza pave nemastructures akanaka muise migodhi mubvise migodhi yose yemvura tokuisa emabhohos tati tenyevha kuti nekanzoti hatiyaziva kuti ndivo seminista here vatiri vakukonzeresa futi kuti isusu vatiti tivake vobva vatiputsira futizvo iyezve mukatoenda kwokutangatanga kwegedhi munotoona pane bhodhi rakanyorwa zvokunzi relocal authority mukaenda paembirenzi yekupinda muno masenzi riripo rimwe bhodhi izvo mabhodhi esangaiseke kana kuti ivo vava kutotikonzeresa kuti isusu tirambe tichingobirwa mari hatihazivi zvavari kutiitira
hatina kukwanisa kutaura navagarwe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vachidzima nharembozha yavo patanga tichivafonera nezvenyaya iyi gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonerland east amai apolonia munzverengi vambosvika mumelford panga pachipunzwa dzimba idzi vakabva vachiti vari kunoita musangano navagarwe negurukota rezvematunhu vajuly moyo kuti vaone kuti votora matanho api zvamboita kuti vanga vachipunza dzimba idzi vambomira kweawa imwe chete asi vakazoenderera mberi nekupwanya vaona pasina kana shoko kubva kumakurukota ehurumende mumwe wevechidiki uyo apwanyirwa wemba yake anga achiri pakati pekuvaka uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti ishmael ati zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vapwanyirwa dzimba idzi vasavhotere zanu pf musarudzo dzemuna 2023
taifanira kuvhota 2023 tozovhota futi vision 2030 but zvaramba tida kuvhota handizive kuti tichange tichakamira papi pataitsigira chitipewo pekumira ore chitipewo pekumira because tapwanyirwa ndisina pekumira ndogara pai imba yangu yapwanywa ndichagara pai
vapatson tsomondo vatiwo kupwanyirwa kwavaitwa dzimba dzavo kunoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kuzadzisa chirongwa chayo chevision 2030
vamunangagwa vachigadzirwa pachigaro vamunangagwa his excellence wakataura pachavo akati zimbabwe is now open for business and everybody he must look forward to vision 2030 hatingadi mugore ra 2029 takutanga kuvaka hatina kwatiri kuenda isusu tanga tatotambira conversation yemutungamiri wenyika iyi kana kusemeseji yawakatumira kuvanhu kuti ngatichibatsiranei kuiwaka nyika yacho sezvo vanhu muri kuchema kuti nyika yaparara saka isusu taane chishamisiko chacho chaapo pamberi peda kuti zvacho zvatiri kuita isusu titoti tiri under vision 2030 zvacho zvikupwanya
Asi mumwe mugari wemumelfort makare uyo ane mapepa akakwana emba yake iyo isina kupwanywa uyo aramba kudomwa nezita rake akurudzirawo veruzhinji kuti vasangotenga mastendi kunge vari kutenga madomasi vachidyirwa mari nevanotengesa mastendi aya zvechikoronyera.
Ngatingori zvafanana kuti munhu ukatengeserwa TV isiri mushopu isina risiti ine njodzi. Sani isu vanhu ngatingwarire kuti kana tiita mastendi ngatidzidze kuenda kukanzwa kuhurumende totsvaga resolution. Imi vanotenga iwe munhu aunzwe kunyuma kutengeserwa chinhu chakachipa ndokana ndichiudza kuti vanhu chenjerai chinhu chakachipa chiri dangerous, endai kukanzuruma monyatsobvunzisisa kuti toda masendi motsvaga kanzuru ndoine authority chete.
Zvichakadai umwe wavanga vachitengesa masendi aya zvechikiribidi varoja spote neumwe wavo vatangoziva nezita rekuti Ernesto vasungwa nemapurisa panga pachipwanywa dzimba idzi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapaul nyati kutinzwe kuti mhosva yavazopomerwa ndeipi tisataenda pamhepo. Kupwanywa kwaitwa dzimba kumelfort nhasi kwaitika mazuva mashomanana hurumende yapwanyira vanhu zvivakwa zvavo kuchitungwiza nemuHarare ichitiri kuchenesa maguta. Ndakamirira studio 7 kumelfort mudunhu remashonaland east, ndini Thomas chiri pasi.